ndinoshandira kambani inonzi Intel inogadzira iyo pfungwa dzinopinda makombiyuta anonziwo pachirungu maCPU, ndo zvatonyatsokuzivikanwa nazvo, asi tinoita zvimwe zvakawanda zvokubatsira zvinofamba nomumhepo, zvese zvavanoti ya intaneti. Saka zvose infrastructure yacho nesoftware inofambisa zvose zvamunonzwa izvozvizvi zveintaneti zvinogadzirwa neIntel. Ikambani yavana makore anoita makumi mashanu amakore ichiita izvozvizvi zveyatingati iyo technology, kana kuti zvinoita nezvemakombiyuta nezvimwe zvacho, haiwa zvamafoni, zvamaselfoni, tinyi zvose, navaya vana Facebook vanochengetedza zvetima messages iwawa vana vanonzi madata center, anenge ana maserver kana kuti makombiyuta makuru anochengeta zvose izvozvo izvo. Saka ndiyo kambani yandinoshandira.
Ibasa ripi ramunee muchiita sasoftware product manager?
Izvozvi ndiri kushanda nezvokuratidza zvinhu zvinogadzirwa mumafactory, zvinenge zvichifamba mumafactory muyamu kuti chakanaka here, chakaipa. Saka zvandiri kushanda nazvo zvinenge zvina makamera anotarisa, otora mufananidzo zvinhu zviri kugadzirwa mumafactory, obva wazvozvitrena kuti zvinogona here kushandisa yainonzi AI ichiva iyo yatingati technology yamazvano inokwanisa kufunga, inodzidziswa, inobva yadzidza programu yacho kuti ichakanaka, ichakaipa, ichakanaka, ichakaipa, yobva yasuggesta maimprovements kuti zviri kushanda here. Saka zvinhu zvinodiwa sitereki.
Vakawanda vari kuchema nayo AI vamhungu hanza yakutorera vanhu mabasa. Imi munoti
ndo zvinoitika? Pakauya motikari vaityaira mabhiza namadhongi vakati takutogegwa pabasa. But so zvamunoziva kuti chakwaidikamwa kuti iwe wobva watora license yokudii, yokuchaira motikari, wobva wawana rimwe basa. Saka ndo zviri kuitika iko zvino, nokuti nyangwe AI yacho inodawo vanhu vanenge vachizoita mabasa ari kuchinja hongu. Saka iwe ukangogara nezvaunga uchiziva, mamwe mabasa achashaikwa zveshuwa. Zvatiri kutaura izvozvo kuti kuna mafektori, nyange mafektori edu isusu atinogadzirewo wamaCPU, hamusina vanhu vakawanda, mungorina vanhu vanongomonita mameshini, anongori marobot ari kufamba achiita. But kuna vanhu vanodiwa kudini, kutraina marobot. Saka AI yachowo inoda vanhu vanoitraina kuti iite. Asi zvaunowana paAI mabenefits acho atingataura akawandisa, nokuti haungamiri uchiti aiwa hatingadi AI nokuti iri kutorera mabasa. Aiwa kwete, iwe munhu uchitodzidza zveAI. Nokuti ndipanandaiwo chikoro handakudzidza AI, ndakadzidza hangu zvamakombiyuta, ndikadzidza zvebhizinesi. Ndakaita MBA kuikoko kwenyu kuWashington DC kuHoward uko, nobva ndaita masters yecomputer information systems. Asi unoramba uchingodzidza mabasa ipapa, unoramba uchidzidza ndokuti urambe uchidini, uchidikanwa pabasa. Ukangogara kuti zvandadzidza ndizvozvo, rinopera basa shuwa.
Tichitarisa iyo AI kana basa ramuri kuita nezvamunogadzira izvozvo kukambani kwenyu, zvinhu zvamungati here zvingashandawo munyika dzemuAfrica, kana kuti pachine nguva kuti zvinge zvichizoshandiswawo muAfrica?
Kutaura chokwadi, tikatarisa zvakaita nyangwe maselfoni nokutumirana vanhu mari, ndo example yandingapa, zvakava zvunhu zvakabatsira vanhu vamuAfrica. Izvezvi ndinotumira mai vangu mari kumasvingoko mwedzi nomwedzi, so mwana wakadzidziswa zvakanaka handiti. Saka ndinoshandisa technology yokutuma namaapp aripo. Saka ndizvo zviriwo neAI. Pane zvimwe zvatingagona kushandisa paAI kunyika dzedu zvingatibatsira kuti tisaenda zvakaita vanhu vakawanda kuti toita zvese zvese zvakaitika patechnology kuti titeerere sure. Pane zvimwe zvatinogona kushandisa.
Totarisawo imi savamhungu, ndeyapiwo mabasa amuri kuita ekubatsira kusimudzirawo vamwe?
Tine association yedu yamazimbabweans, tinosangana April 19 toita independence celebration. Saka inini hama yangu tisinozvironga izvozvo, tobva tadya chikafu chedu chokumba, masimbi, maiko, haiwa zvose zvose, tobva tadya mbora, mazondo. Saka tichidya tichifara tichisangana, yetobatsirana nawo panenge paita nhamo. Saka ndozvimwe zvandinoita muno mukomini zvokubatsirana navamwe kuti ronge kuti tigare takabatana. Takabva tatangawo WhatsApp group yokuti tisangoita makuwa chete asi batsirane tina madhokotera vari munomu. Saka vanobva vapa ruzivo rwavo pa WhatsApp group iyoyo yomuPhoenix. Kana kuti iye varume endai motariswa kune chinhu chinonzi prostate cancer chanetsa. Saka vatema 1 in every 4 people vachaita prostate problems. Saka tariswai utano hwenyu. Haiwa pane varume wedu uri kutenga dzimba achirendesa, saka unobva ataura neizvozvo kuti ini ndakatenga dzimba. Saka ndozvandakaita pano umwe unoita business wakaita factory yeAmazon. Saka unotaura kuti ndo zvazvinoitwa izvozvo dzidzisa vanhu vari muno vaZimbabweans vari muno muPhoenix. Toita mweyeye futi akazoita matraki ake. Saka unotaura zvinofambiswa kana kutenga matraki. Saka tiri kuzama kutsimudzirana uye tina mastudents anouya kuyunivhesiti iri kunoku inonzi Thunderbird University kuna vakawanda zvikuru vanodarika 20 vanobva kuZimbabwe. Saka vanouya nemhuri dzavo toti vabatsirei kutsvaka zvikoro, vabatsirei kuti vangagara sei zvakanaka kunoku, zvamapepa zvokuti vagona kushanda, uye pane zvimwe zvatingabatsirana here. Saka iroro gurupu iroro tinoorganisa nevamwe kuti tive neWhatsApp group dzinobatsirana. Ndozvimwe zvatinoitawo izvozvo.